manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri muswe muvhuro mbudzi 6/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti. Hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzemabi-elections dzichaitwa musi wa 9 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeopomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva kumarara kuPomona. Mukuru wekereke yeRoma Pope Francis vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeopomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva mumarara panzvimbo yaimborasirwa marara nekanzuro yeHarare. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semukokwa mukuru pagungano rekuparura zviri pamutemo urongwa hwekushandisa marara kuita magetsi, vaMnangagwa vati urongwa hwaitwa neGeopomona hwakanaka chose.
Panapa paino vachingopota vachiita moto ndazvitaana nesecond republic ndazvidero ndotsvaga kuti nyika dzinogona kugadzira zvinhu zvakadai dziri kupi ndokuwana vedu vana kuti vashore zvinoitwa kumwe vagovena vakagona kuita izvo.
Kambani yeGeopomona Waste Management inoshanda iri pasi pekambani yeGeogenix BV yekuNetherlands, iyo yakasainirana nehurumende chibvumirano chemari inosvika $344 million, chichange chiripo kwemakore makumi matatu. Mukuru wekambani yeGeopomona vaDilish Nguwaya vati vari kudyidzana zvakanaka nekanzuru uye vagari vemuHarare vachawana chouviri kubva mubasa ravari kuita.
Vagari vemuno muHarare vachabenefite nokuwana magesi pachaisa plandi, vachawana mabasa, vachagara panzvimbo yakanaka.
Asi meya weguta reHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havafari nechibvumirano chakaitwa pakati pekanzuro yeHarare yakamirirwa nebazi rezvekutongwa kumatunhu neGeopomona.
Ndimene yatine yatiudirwa kuti ongororwe zvakare. Kuna iyo sito varare must pay $500 multiplied by $40 a day, which is $22,000 a day.
Kupiwa mvumo kwekambani yeGeopomona yekutenga marara ose muHarare ichiagadzirisa magetsi kwakakonzeresa bongozozo gore rapfuura apo kanzuro yeHarare yakati izvi zvakaitwa nehurumende isina kuziviswa. Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende yaifanira kuvazivisa nezvechibvumirano nekambani yeGeopomona pasati paita kunyorerana pasi.
Urongwa uyu takabvira kare tahuramba, echiti urongwa uyu haunongobvira vagari vaudzwa kuti kuchaita urongwa hwakadaro, uyezve ekanzuro yeguta reHarare yaitopokwana nazvo nechikonzero chekuti isu tange tavaudza kuti isu sevagari hatisi kufara neurongwa ihwohwo nechikonzero chekuti taiona hwakange husina kunyatsochitwasa-twasa.
Vakamboita meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti sezvo vakamboita mitauro pamusoro pekubvumira kambani yavanguwaya kuita basa, mutungamiri wenyika anga achifanira kujekesa kuti nyaya idzi dzakazogadziriswa here.
Kana vari vapresident vaparura vachidaro vangadai vatotaurawo nenhau iyoyo kuti makakatano angaripo akangakamira sei akazopedzwa sei zvakazochenurwa sei tamira pakanaka here neproject iyoyo kuti vafadze mhuri yese yeHarare vafadze guta racho vafadze nyika yese kuti hapana chakaipa chakafamba muchiitiko ichi.
Muchibvumirano chakaitwa gore rapfuura, kambani yeGeopomona yakanzi ichange ichibhadharwa nekanzuru mari inokwana zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora ekuAmerica, $22,000 pazuva, mushure mekugamuchira marara anokwana tani rimwe chete muzuva iroro. Asi kanzuru inoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekutakurisa marara, haikwanisi kuwana marara akawanda kudaro, zvinoreva kuti inenge yava kungobhadhara mari yemahara kuGeopomona, sezvo chibvumirano ichi chichiti kunyange kanzuru ikatadza kusvitsa tani remarara pazuva, inongofanirwa kubhadhara $22,000 inodiwa pazuva. Kana chava kushanda zvakazara, chivakwa cheWest to Energy chanzi chichaunza magetsi anokwana 22 megawatts, uyewo panzvimbo iyi parikutarisirwa kuvakwa nhandare dzemitambo yakasiyana-siyana kuti vanhu vazvivaraidze. Vanguwaya vanonzi vanodyidzana munyaya dzemabhizinesi nemwanakomana wemutungamiri wenyika, Collins Mnangagwa, uye vakambosungwa vachipomerwa huori panyaya dzemabhizinesi. Imwe yekambani yavanomirira muZimbabwe yeDrugs International yakakonzera mutauro munyika mushure mekupiwa basa rekuunza mishonga nezvikwanisiro zvairema mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica isina kutevedza mitemo yakatarwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya, dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru, nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change, vaSengezo Shabangu. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, mapepa ose toreva, chitupa, kana kuti passport, tatisingadi driver's license. Why tisingadi driver's license? Because I prove citizenship, and there of course my candidates,
mutauriri weZapu vamusongelwa Njovu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi yekutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese mangwana.
Tichakondesta vanhu vakati tisangana nayo zano kumatenga mumakomo nemumvura, tichapedzerana nayo.
Mutauri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weTCCC vaKalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court mangwana.
Mangwana vachaenda makuseni chaiyo kuti kana uchivhura papa vanenge varipo havati kuti kuitiwe same thing araitika vana June papa vechiita makandidates ekubulawayo.
Mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, uye iye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muTCCC vaIan McConnell vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naka chinhu chako chavakaruma pamazino kana ndinyiwo mukavega here chichienda.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muTCCC, vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nhengo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita, vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
Saka ndikuti ngavabude pachena ngavataure zvavari kuda ngavaudzana neZimbabwe chokwadi vana veZimbabwe vane kodzero yekutaurawo yekuisawo izvirawo panyaya idzi nekuti tekutanga ndeazvira kuti vapinde muparliament saka ngavadzokere zvekare kuvanhu.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu sebatwa hatitarisiri kana dambudziko rimwe chete pamakandidati edu. Tirikutarisira kuti vose vachaitwa domination yavo zvakanaka naka tigokunda musarudzo dzomusi wa9 December.
Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzetriposi dzeparamende 24 nemakanzura tunhu akaita sevulawayo nemasvingo adzingwa zvichitevera tsamba dzakanyorwa navachavangu vachiti nhengo idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato iri. Nemugovera dare pamusoro rakarasa chikumbiro chenhengo idzi chekuti dzidzorogwe muparamende sezvo vachavangu vainge vasiri nhengo yebato ravo. Sarudzo dzichaitwa mumatunhu akaita sevulawayo South, Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta nemakanzuru evulawayo nemasvingo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa9 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mukuru wekereke yeRoma, Pope Francis, vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas iyo yapinda muvhiki rechishanu imbomira kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro zvakaita sechikafu nemishonga. Pope Francis vakataura izvi vari kumuzinda wavo kuSt Peter's Square mushure memunamato wavo wepasvondo weAngelus Prayer nezuro. Bazi rezveutano remuGaza rinonzi riri kushanda nechikwata cheHamas icho chinonziwo nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kunanavira kusvika kuzviuru 10 kana kuti 10,000. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanosvikawo kuchiuru nemazana mana 1,400. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocracy Party muzvinafundo Urayai Zembe.
Mashoko apapa apiwa maererano nehondo iri kuGaza uko akakosha zvikuru nokuti vanhu vanofanirwa kuwana kurarama, upenyu hunofanirwa kuvapo. Zvino zviri kuitika muGaza umu zvinhu zvinokatyamadza nokuda kwokuti vanhu vari kuparara uye vari kuparara maone. Taonazve Secretary of State Antony Blinken wekuAmerica ari mudunhu imomo vachiita kuti vodini panyaya iyoyo yokuti vanhuwo zvavo vadumbirwa neupenyu uye vari kufa vachiparara muhondo iri kurwisanwa iyi. Asi ini sokuona kwangu hazvingodi kuti zvingonzi vanhu vamire kurwisana kuti vanhuwo zvavo vawane chokurya. Aha, hondo inofa kumiswa zvachose. Ndinoona sokuti ivo papanofunga vane mashoko anoenda mberi achipfuurira kuti kumiswa ikoko kusangoitwa kwokuti vanhu vawane chikafu hondo yozotanga futi. Zvine zvisina maturo. Zvinofanira kutoti hondo iyoyo imiswe iri kuitika nokuti vanhu havangangofizvi.
Masangano api anofanira kunge ari kupindira kuitira kuti tione pachiitwa kumbomiswa kwehondo kuitira kuti vanhu vapiwe chikafu muGaza?
Mapoka anofanira kupindira ndinoona sekuti America, nyika yeAmerica nenyika yeBritain nemubatanidzwa wenyika dzapasi pose United Nations ndo zvikwata zvina masimba okukwanisa kumisa zviri kuitika pakati peIsrael Hamas, nokuti dambudziko iri rakabva kare rakaumbwa sokuona kwangu. Saka America, Britain neUnited Nations ndo dzina masimba akanyanya. Ndinoona sokuti ndo vanokwanisa kunyanya kuva nesimba pamusoro pazvo.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi pakati peIsrael neHamas?
Nyaya ramangwana rine rima mudunhu umu kana hondo ikaregwa ichindirira mberi nokuti kuparara kweupenyu zvoshaya chirevo kuparadzazve zvose zvinoitika zvinoraramisa nyika dzakawanda navanhu vari munyika dzakawanda pasi rose. Saka hondo iyoyi inofanirwa kumiswa zvechimbi chimbi nokuda kwokuti inoparadza upenyu, yoparadza pfuma, yoparadza zvose zviri munharaunda, ichiparadza magariro evanhu pasi rino uye nokudyidzana kwavanhu pasi rino. Ikasakasira kumiswa inenge yotoita hondo yapasi rese futi zvakare, nokuti ndiri kuona kuti mativi maviri ane vanyika dziri kutsigira namatunhu norudzi rwuri kutsigira, zvokuti inotozoita futi sehondo yapasi rose. Vana Britain naanaamerica ndo dzine simba rakawanda zozobatanidza United Nations dare repasi pose. Saka ndo vanofanira kupindira vataure nemativi ose ari kurwisana mudunhu umu vaunze mawirirano.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisawo reDemocratic Party muzvinafundo Urayai Zembe vange vari parunhare kuHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Gavuna weBanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, Dr. John Mangundla, vakurudzira kuti bajeti regore rinouya ra2024 rifambirane nemamiriro akaita zvinhu munyika, kunyaya dzezvemari neupfumi. Izvi vataura pamusangano wekuzeya bajeti iri kuitwa nedare reparamende kuHarare. Bajeti riri kutarisirwa kuturwa negurukota rezvemari neupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mumazuva anotevera. Zvimwe zvinoda kutarisiswa inyaya dzemirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika, kushanduka kwemwaka yekurima nemamiriro ekunze. Vachipa kurudziro vati kumisa kubhadharwa kwemitero muzvitoro uye kuwedzera kutengeserana nemari yemunyika, kutarisiswa kwemari dzinobva kunze dzinotumirwa nevari kudiaspora, zvimwe zvezvinogona kubatsira kuti nyaya dzeupfumi dzigadzikane munyika. Asi dzimwe nyanzvi dzezoupfumi dzinoti vamangundla vave kutsvaga utamugate. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chenai Moyo Mutambasere, kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko ari kutaurwa namama Mbungutya aya ndinoona sekuti havasi kurevesa, nekuti vari kuti ivo hurumende ngaiye ichitarisira kuti isashandisa mari yakawanda. Asi iko zvino hurumende iyoyo, the same hurumende, iri kutiitisa kuti tiende kumamba election zvakare musi wa9 December, zvinova izvo zvichashandisirwa mari inosvika $5 million. Asi tichiziva kuti hazvina tsarukano kuti sei mamba elections acho ari kuitwa. Kana hurumende iri pachokwadi kuti haisi kuda iyo kutambisa mari, ngaisaita zvinhu zvakadai zvinoita kuti mari irasike munyika.
Asi wowani vari kuti vachabvisa mutero pazvinhu zvinotengeswa muzvitoro, hatisi chinhu chakanaka here ichocho?
Vari kutaura ivo kuti pazvinhu zvinenge zvichitengeserwa mumashop papoint of sale, kuti vari kuti matransactions aya achange achibviswa tax kuitira kuti mitengo yacho iderere. Asi tichiziva zvedu isu muZimbabwe kuti zvinhu muZimbabwe zvagara zviri kunyanyisa kudhura. Inflation iri kutarisirwa iyo kuti yava kuma 800% uku. So kudhura kwezvinhu, kunyange vakabvisa tax, asi mitengo yaramba yakakwira. Vanhu vacharamba vachinoenza kutenga kune dzimwe nyika kwavanokwanisa kuzviwana zvakati chipei.
Kunyaya yekuti zveupfumi zviitwe nenzira dziri pamutemo dzinotevedzereka zvemabhizimusi, ndaona vachiruti nechirungu formalization, ipapo panofamba sei?
Formalization of the economy yavari kutaura iyo handizivi kuti ingaitika seiko. Iko kusina mabasa. Kana kusina mabasa, vanhu vachangoramba kuti chaawana otengesawo waatengesera, achichitenga kwaanenge achitenga, achichitengesa kwaanenge atengesera. Formalization tichiri kure nenhau yekuti munyika muna mabasa.
Avo vange vari vanoongorora nezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chenai Moyo Mutambasere, vange vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Apo nyika dziri kubatana yeZimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mwedzi uno wambudzi mukucherechedza mwedzi wekupa vanhu chenjedzo yechirwere chediabetes, vamwe vanoti cheshuga. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere ichi. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanorarama nechirwere ichi muzvare Hidha Koga vanoti mitengo yemishonga yeshuga munyika yoisa utano hwavo panjodzi.
Vazhinji vedu hatikwanisi kunge tichitenga mishonga yatinoda yakaita semapiritsi neinsulin nekuti inenge ichidhura. Saka tinopedzisira taakungorarama tisingatore mishonga iyi sekurayirwa kwatinenge takaitwa nana chiremba. Uye zvakare zvimwe zvinoda kushandiswa zvakaita semaglucometer nematest strip atinoshandisa kuti tinge tichitesta shuga dzedu mazuva ose zvinodhurawo zvakare.
Izvi zvatsigirwawo nemutori wenhau Vanessa Gonye uyo anoraramawo nechirwere ichi. Gonye anoti pamwedzi anoda mari inosvika mazana maviri emadhora ekuamerica yemishonga.
Isese zvakaita vandinoshandisa mumwe unoita 18 unodhura wacho unoita 24. I-18 penset inobaya svondo rese chete haipedze mwedzi. Saka nde ndichida ma-18 anokwana mana pamwedzi. Ndoita ma-18 ma-24 anokwana zvakare mana. Ende inova mari yakawandisisa. Tafuzve zvinotarisirwa kunge munhu ane shuga achidya zvinoti dhurei. Seni ndinojambira mishonga. Ndikabaya nhasi ndombojamba mangwana.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vachiraramawo nechirwere ichi vati sangano ravo rinoshushikana kuti vamwe varwere vari kutadza kutenga mishonga, izvo zvavati zviri kukanganisa utano hwavo.
Nekuti mishonga yachona adherence yavanoti pachirungu adherence havachaiti. Akutoti agabozvibaya kuseni manheru ndiri right, kana kuti akuseni ndozozvibaya manheru vakuwana imwe dosi yavanojamba kuti kamushonga kaeka vasusukise. Saka hurumende ikakwanisa kuti nenge mishonga iwanikwe nemari iri pasi, kana kuti mishonga iwanikwe patsveni, zvinobatsira kuti matambudziko emacomplications ediabetes aite mashoma.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vanoti zvimwe zviratidzo zvechirwere ichi kurasa mvura yakawanda pamwe nekupera simba.
Symptom yokutanga inyaya yekuita weti yakawanda uchinwa mvura yakawanda. Pachirungu vanoti polyuria and polydipsia. Zvinokonzerwa nokuti shuga yenge ichibuda muweti yayo. Inosweta mvura yese inenge iri mumuviri. Woita weti yakawanda uku uri kudutira mvura uku iri kusvetiwa iri kubuda kuweti. Notaka kunzwa kuneta, fatigue, muneta-neta. Unogona kunzwa kungopera-pera simba. Masymptoms vese diabetes iwayo ari early. Ndongo yakuenda kunotestiwa iyo nokutsvagiwa kuti usati waita masymptoms ari lei akafanana nekuti tsinga duku-duku dzeropa dzinenge dzaafektiwa. Tsinga dzeropa duku-duku dzikaafektiwa dzinovhara.
Vatiwo vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi vasingazive kuti vanacho.
Chirwere cheshuga ilifestyle disease, mararamiro ako. Saka anachiti lifestyle ndiri kurevei. Number one, paexercise. Munhu ngaangojaira kubvira ari mudiki kusvika akwegura asvika 100 years. Nyaya yekuexercise. Exercise is very important kudzivirira chirwere cheshuga, zvirwere zvana BP nezvimwe zvirwere zvakawanda-wanda zvinoitika munyama yemunhu. Chechipiri, diet. Zvaunodya, zvokudya zvedu zvechinyakare zvava zvakanaka zvikuru. Saka padiet pako munhu ita make sure kuti macarbohydrates ari low.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano sezvo mibvunzo yatanga tanzi titumire nemutauriri webaziri vaDonald Mujiri yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi padande mutande rebaziri vanoti munyika pavanhu zana gumi vanenge vaine chirwere cheshuga ichi. Bazi rinotiwo hurumende iri kushanda kuti ikwanise kuzowanisa mishonga yeshuga ipachena. Sangano rinoona nezvezvirwere zveshuga pasi rose reInternational Diabetes Association rinoti muZimbabwe vanhu vakuru vanodarika zviuru zana nezvitanhatu nemazana mana vane chirwere cheshuga. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo pasi rese vanhu mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 422 million vane chirwere chirwere cheshuga. Sangano rinoona nezveutano pasi rese rinotiwo ndufu dzinosvika miriyoni imwe chete nechidimbu dzinokonzerwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 tichiite penyura tiri muWashington DC. Muchirongwa che Live Talk chatino tarisa zviri kusangana neva zvizvarwa zveZimbabwe chekerere pasi rese. Chirongwa ichi chinouya na 8 p.m. manheru ega ega. Nhasi tiri kutarisa gadziriro dzekunyoresa kwevanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya, dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru, nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change, Basengezo Shabangu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ndino dzokorora zvakare 001-208-465-0318. Chirongwa ichi chinobudawo pamapeji edu pamadande mudande eFacebook, paVOA Shona, paVOA Ndebele nepaVOA Studio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzemabai election ayo achaitwa musi wa 9 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza kambani yeGeo Pomona iyo iri kunzi ine urongwa hwekugadzira magetsi kubva mumarara kuPomona. Mukuru wekereke yeRoma Pope Francis vanoti shuviro yavo ndeyekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vari muGaza vawane mikana yekupiwa zvikwanisiro. Tabe tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mumaoko aTabo Kancube achikupai chirongwa cheIsiNdebele. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 6 lwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Samakota qalisa kusasa ngo-10 lama submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, nxa kuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections we-nomination court uhlala kusasa mhla ka-11 lwezi.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu uhlelo olwe-Geo Pomona West to Energy esithi luveza ukuzingela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa eleZimbabwe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impi yaseGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba wokubhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections owe-nomination court uhlala kusasa mhla ka-7 lwezi. Lolu khetho oluza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi ngenyanga ezayo lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende le-senate kunye lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala waleli bandla. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umthetho ndaba waphezulu we-High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende lesenethi nguChabangu. Abamabandla ezombusazo ambalwa agoqela iZANU PF, iZaphu lamanye aseveze isiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections lenyanga ezayo. Umnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele osebambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exotshise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by-elections.
Siyalamukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile ibade beku trial izolo njalo siyangena ku by election asisoke siyekele ispace i-democratic space for that matter ukuthi singazisangeni yithe sasicreatayo kumele singene ku-by election.
Ubona ngezokhetho obandlala e-TPC njalo umeya weHarare umnumzana Ian Makhone uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa.
Nakacinisako nje okaruma pamazino kana nini womukabikeire chishena. Saka tarisiro yangu ndeyekuti zvichi patakabata takabata hatiregeri ivi ikarendi kana ndimiwo zvei mungazviona kuti pane munhu anogona kupfeka here picha yaachamisa.
Ibandla leZANU PF lithi likhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. Umnumzana Athi Chiponda isikhulumeni saleli bandla koBulawayo.
ZANU PF is ready for by-elections.
ZANU PF completed our primary process,
selected our candidates. And
our engine was to our primary elections.
Out of a campaign period.
So we are more than ready for these elections.
Tomorrow we are ready in our candidates for nomination court. We don't foresee any problems. We are always organized and things always go well.
Kuma by-election wonke aku council la kuma MP kodwa siyathembisa ukuthi izaphu izafaka ama candidate alesizotha ama candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimabhalayans lithi lalo liyancindisa kuma-by-elections. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kamongameli waleli bandla, uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Sizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigaba nezithile ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono. Libuyela kulesa simo sakudala kwakuthiwa yi-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele i-nomination code kusasa. Esinye isiphathamandla seZEC umnumzana Otolius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 nama-submissions kumele abe khona before 4. Ngako ukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale which is $1,000 for or equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angatshaya imali yakho ingazange ireflekthe, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le proof, your papers will not be accepted.
Ikamramu ezothisa sibandawo e-Studio 7.
Kusenjalo uDr. Samukele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi labo bayancintisa kulolu khetho.
Yeni likhangelele abanye ligela lizikhangele lona ukuthi yini elingakwenza. Ama primary election enziwa nxa bebanengi abafisa ukumela ibandla. Kodwa kuya ngokuthi ke ibandla lona livele lifaka imigomo bani yokuthi ozamela abantu kufanele abe lalokhu lalokhu. Kho kuzadala ukuthi kugcinisule abantu abangu-15 abathi singuba ngokhansila. Kodwa ke ngokhetho luka-23-24 August asizange ke sikuthole lokho. Asazi ukuthi okwakhathesi kungaba khona nxa iFreedom Alliance ithe yangenela lapho ebona ngani iqine khona.
Nxa lathola amavoti ambalwa, khathesi lilethemba nalo ukuthi amavoti azaba maningi.
Lapho-ke iFreedom Alliance ephatheka khona, injongo kuyabe kungumela abantu ifeze injongo zayo ezinhle kangaka.
Kuyini obona ingani kungabangela ukuthi abantu basukumele phezulu belivotile? Yiziphi inhlelo zenu ezingakhwabithwa ngabantu?
Injongo zeFreedom Alliance zibanzi jikelele. Kodwa njengoba ekhethweni thina kwamanje sisakhangele koBulawayo, silohlelo lokuvuselela uBulawayo. Sikhuluma ngokwenza uBulawayo akhwabitheke kulabo abafuna ukuthuthukisa ezamabhizimusi, labafuna ukuwasungula ukuze phela kwakheke imisebenzi. Kanti ke kwehliswe lobugwelegwele obukhona kulabo abaphethe uBulawayo okweminyaka yonke le, okukhomba ukuthi yikho siqakathekisa abameli abalokuziza, abalobuntu, abazi abafuna ukukwenza, hathi abangena ekhethweni ukuze umuntu ayethola idlelo. Kanti ke sikhangele njalo sibhekise kuBulawayo lapha esifaka khona abameli bamakhansila. Sikhangele ukuhlanzeka kokaBulawayo, lokho esikubona ukuthi kumele kuqale kubo abahlali bakoBulawayo ukuthi sizivuselele idolobho lethu lihlanzeke libe lihle. Sikhangele uhlelo lwamanzi ukuthi uBulawayo ufa nje ngoba akulacebo lokutholisa amanzi esingathi amanzi angathembe ukuthi umuntu azi ukuthi amanzi abakhona. Konke lokhu kuyabulala ukuthuthuka intuthuko yedolobho lethu lelizwe jikelele. Ngakho thina sithi uBulawayo njengesigodlo sethu kwezemnotho, kweze-industry, kwezamasiko, njalo ngiye sikhangele kuye emkhonweni wakithi. Kuqakathekileke ukuthi aphathwe ngobunono obuphezulu ngokunye kwenhlelo esilazo ku-revive Bulawayo kumbe ubuya Bulawayo uhlelo lwe-Freedom Alliance. Ngiyabonga.
Lo ngu-Dr. Samukele Hadebe okhokhela ibandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Innocent Ndibali laye owebandla le-EFF Zimbabwe uthi abazancintisa kulolu khetho.
Thina as EFF Zimbabwe siza participate kuma-by-elections. Mina yimi engakontestayo last time njengo president we EFF Zimbabwe. Nje ichallenge layo ngalahla isithupha ngalahla lamanye ama documents. So at the moment o rep wami ongani baya la bathi kufuze ngi submit lamanye ama original documents, but ngithe indaba yakhona because sayifaka emapolice endawo yokuthi ngalahla amanye ama documents, kodwa ukuparticipate siya participate. There is nothing illegal ngama elections lawa, ngama by elections lawa. Ama by elections lawa akhozwe yibo abantu be Triple C. Practically Triple C is splitile, and nxa be splita be recallana, tina asilani lakho lokho, tina siya participate. Siza participate with a view yokuwina, sifuna ukuwina ukuthi sibe lo MP owe EFF Zimbabwe e parliament. Ithuba silalo sibili elikhulu, njalo sizilungise sizimisele ukuthi sikhankase kakhulu. Thina, as you know, sisithandekile, we are a socialist revolutionary movement. Thina sikhankasa kakhulu ngokuthi sifuna a free quality decolonized education. Thina sikhuluma ngokuthi EFF ingangena iphathe iza making sure ukuthi education is free. Ama clinics avulwa 24 hours indawo zonke nje zalapho siyabe sikonteste khona. Njalo si very clear ukuthi iland kumele ibe expropriated without compensation, inikwe ezandleni zabantu. As long as kule by election siya contesta, thina isithi esithe bexabane berikholane, thina okwethu ikuthi siparticipate, sipushe iagenda yeparty yethu socialism, sipushe iagenda ye economic freedom in our lifetime, sipushe iagenda ye free quality education, sipushe iagenda ye nationalization of mines and banks, sipushe iagenda ye EFF njenge borderless revolutionary movement. Sifuna icontinent ibambane, sifuna one country, one currency, one army. Sifuna icontinent ekwanisa ukuzivikela from ama enemies. So thina we are very clear, we are ideologically different from Triple C. Thina si socialist revolutionary movement. We do not believe in imperialism or capitalism.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le EFF Zimbabwe obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga o Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa unqome kakhulu uhlelo ole Geopomona West to Energy esithi luveza ukuzinikela kwahulumende wakhe ukuthuthukisa ele Zimbabwe ukuba lihambelane lezinga lendlela zakulezi nsuku ezokulondoloza imvelo ihlanzekile. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa. Uhlelo lwabe-Geopomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho okulahlelwa lezi zibi ngabe-Council yaseHarare eyePomona. Umnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenza indlela zakulezi nsuku uguqula izibi kuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards where residents enjoy the ambience of modern built environment.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa. UZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kwe-Geopomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani ye-Geopomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazasebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lwe-geopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imisebenzi. Kodwa ummeya weHarare umnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza ngesikhathi umunisipali weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamachumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi we-geopomona umnumzana Delish Nguaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ukungezwisisani phakathi kukahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plans ye-MAP umnumzana Pride Mkono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luluncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele iwe ikhipha imali ibhadala ikampani yeGolix ithi yona iprojekti leyo ayihambelani lezinqumo zayo na njengekhansili ukuthi ibe isenza isikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity ama-gates. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iprojekti leyo iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu ikansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweletu.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagetsi alesisindo samagetsi angamachumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uZulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efunwa yinkampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations kanye lezinye inhlanganiso zomhlaba sezethule imbiko zikhuthaza ukuthi kumiswe impesa eGaza ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Kodwa inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uyena uthi abasoze bamise impi ukuze kukhululwe abathunjwa yiHamas. Umphathintambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele iWest Bank ekhokhelwa yi-Israel wasesiya eTurkey kuyangena imihlangano yokuzama ukumisa impi okwesikhatshana. I-Israel ithi isitshaye indawo zeHamas ezedlula inkulungwane ezimbili lengxenye kusukisela ekuqaleni kwalimpi. Kukanti inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kuhlaselwe ezibhedlela ezilikhulu lambili eGaza ukusukisela mhlaka-7 kaMfumfu. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa nomgcini isihlalo wenhlanganiso ethuthukisa lokulondoloza imfundiso lesiko lokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasini.
Kwenzakala i-apartheid laphana. So I think mazokhuluma uPresident Netanyahu ukuthi i-solution ukuthi babulale as much as possible until baqeda abantu be-Hamas. Angeke babaqeda abantu be-Hamas. And i-Hamas, according to ama-statistics, ikhuluma ukuthi e-Hamas ikhona lapha e-Gaza. But ama West Bank bayadubula nesinye isikhathi kubona be-Israel. So if bebalisa ama Hamas, why bazongena kubo West Bank namanye amadorobha ukuthi babulala ama-Palestinian?
Sizwe inhlanganiso ezijiyeneyo, lamazwe agoqela iMelika bekhuthaza ukuthi kuke kumiwe ukuliwa eGaza laphana ukuze kuphathiswe abalimeleyo, kodwa i-Israel yona isithi ayisoze ime ukulwa kuze kukhululwe abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
I think i-problem yokuthi u-President Netanyahu ubona i-solution ukuthi itholakala through iwo kuphela, akaboni i-solution from any other possible avenue. So before even le kala from 7 October, before 7 October, bekakhulumile yena even lesikhathi bambiza e-America ukuthi ubona ukuthi i-Hamas ama-terrorist, and ama-terrorist aba understand any other language ngaphandle ukuthi babalise babadubule bababulale. So yena i-language I understand ayo ile ukuthi kulwiwe, yabona. But even mabathi bafuna ukuthi babalise i-Hamas, given ukuthi si understand ukuthi something yayenzeka and kwalimala abantu, but ibona i-retaliation bayenzayo, baphanisha wonke umuntu, and abana i-discretion ukuthi ubani uzolimala, abanandaba ukuthi abantwana.
Ubona ngani kuzaphetha njani lapha?
Laba abantu abadala, asibabiza abantu abadala, aba-USA, aba-UK, bona mabastope ke ukuthi basupporte i-Israel i-breaker ama-international law. Because angithi masikhuluma indaba yase-Russia nase-Ukraine, sikhuluma ukuthi i-Ukraine in a right to defend itself because they are occupied. So language ukuthi abantu base-Palestine bane-right to defend themselves because i-Israel ikhulumiwe lapho e-UN ukuthi they are the occupiers, they are the colonizers.
Lo ube ngu-Sheikh Lajah Yasini, umgcinisihlalo wenhlanganiso ethuthukisa imfundiso yesi-Islam eMakomborere Insikelelo Trust. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lo Reverend Useni Sibanda, ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula. Siza lethulela udaba lolu ngokuya kwesikhathi. Amakansila lezakhamizi zasewange bakhala ngobude bomango ohanjwa ngabantwana bemaphandleni abaqalisa ukuya esikole esibangeni se-Early Childhood Development, ECD. Inengi lalaba bantwana lihamba umango odlula amakhilomitha amahlanu ukufinyelela esikolo phezu kokubala indawo ihanga izindawo ezigcinelwa inyamazana zendle ezingabahlasela. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa imfundo seyenziwa yaba imfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo ECD le wayisungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukhansila kaWard 6 unkosikazi Noliya Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD side ewadini lapho engikhona from Shandani to Sisiyathu bahamba a matter of 5 plus kilometers umntwana omncane siye esikolo. Lapho engikhona mina eSisiyathu 2 befunda eMdimagule ngapha eSikanda kuwiwathi 5 to 7 kilometers umntwana siye esikolo. Sicela kube lezi lokuyisikolo okuncane ukuthi umntwana omncane eqalisele khonapho abe sesiya esikole ezinkulu.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi inengi labantwana baka-ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana uma esisuka endaweni ekhatshana esesikolo kuye kuyabe kungamphathi kuhle ngofika sedini. So kuyisifiso sethu sokuthi kuvulwe indawo eziningi esingathi ngama-education centers, especially ku-early child development, kwenzela ukuthi umntwana uma esasemncane laphana engasizondi isikolo ngenxa yoma. So kuyisifiso sethu sokuthi between each and every primary school at least kubele the Early Childhood Development Center.
Omunye wabathwelela umthwalo ngonkosikazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqukula umntwana ngovivi emusa endimankule.
Okwalapha kunzima, sivuka ngo-5 ekuseni ngigesa umntwana ngilungiselethe isikolo ngimphekezele eze yofika ngo-7 ngoba sihamba umango omude uhambe ekhala indlela yonke ngoba umango omude uhambe esiwa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi kodwa kunjalo ngiyamphekezela ngizonyamchiya isikolo ngoba kulezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni kulezi ndlovu lezi mpisi njalo futhi ufika esedinywe ngoba ebehambe umango omude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathebeleland North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini 53.3% esabelweni lesi baphelela emfundweni ephansi eprimary kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu kodwa esithi ingqobe ikuma council ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi alwabona ba identify nxa bebonti kule ndawo lapha neyisikhexe bephumele resolution nje ama councillors ukuthi imali leyani ngabuye devolution beyakha ECD eseduzane lemizi ukuthi abantwana bengahambi imango emide njalo lakhona oko kutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana abantwana begcine bedonde kuye ezikolo zangonoba kule nyamazana kulezigebenga abantwana badlengena nxa behambe imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini sebhinga kumpumela yezimsekhi yomnyaka odluleyo izikolo ezilithumi lathoba munwembili zwaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesecondary eziningi esigabeni sonke semandebeleni yenyakatho langezansi ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo okuyikho okwenza izinga lokuqeqetsha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje silethulela ingxoxo esiyenze lo mfundisi uSeni Sibanda ngempi ye-Israel leHamas. Urevend Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu ethuthukisa ukuthula.
Ukuthula kuqakathekile njalo siyananzelela ukuthi limpi esikhona eGaza sokulabantu abaningi esingathi ngomama labantwana abalimalayo abanye abafayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube nendlela yokumisa ukwenzela ukuthi kuqale kunanzelele ukuthi abantu gazana bavikelwe njalo abasoze becine besiba yibo abalimalayo ngoba badutshulwayo ukuze kuvikelwe impilo zabantu. Kuyathokozisa ukuthi nxa sisiza ukuthi Melika le-UN bayazama ngamandla ukuthi limpi ime lokuthi ukudla kungene eGaza kusize abantu.
Kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe eGaza laphana ukuze kumiswe impi?
Mbona hani into esidingakala kathesi ngomlamulankunzi ukuba yona i-UN labomelika labanye besebenza ukuthi labo abathunjwayo bekhululwe njalo-ke kube le ndlela yokumisa impi. Kukhulumiswane le Hamas la i-Israel. So kuyinto esiqakathekile ngenxa yokuthi limpi ekhona eHamas le-Israel iyagcina idonsa umhlaba wonke. Yingozi ekhona enkulu kakhulu. Ngakho mbona kuyadingakala ukuthi kube labantu abangaba ngumlamulankunzi abangasebenza nzima ukwenzela ukuthi kulungiseke.
Lo ube ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.